Mapana relations haya ndivona inini kuti tichitarisa mapolls ma exit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina achakunda Joe Biden. Fana tarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti Biden anga ari kuma 48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti vaBiden vakahwina kuSouth Carolina nenyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavhotera.
Ini ndiri kuona vaSanders vachahwina big kuCalifornia, vachahwina big futi kuTexas, I think Texas, and then mamwe masmall small states varikutarisirwa kuti vachahwina futi. But uku ndokwandoona kuti vachapula madelegates akawanda nhasi. Saka mamwe handi mawina take all. Saka ndiri kuona vachikwanisa kuvanidza madelegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei vaMike Bloomberg?
VaBloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzi kana mukasahwina muchaita sei, vakati iwo inini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumunhu uendenichi unofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa. Havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro paCNN vanheru vaBiden vakatsoropodza zvisina kurama pamusoro pavaBloomberg. Saka ndiri kuona kuti vaBloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrat anenge abudirira muchamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sekuti vachaenda kuna vaSanders. Ndo maonero andichaita, nokuti kutoropodzwa kwavakaita vanhezero manheru navaBiden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanganhonga ipapo?
I think mai Warren vanenge kuona kwangu vanenge vazopera. I think vanenge vachaperera paSuper Tuesday, but handisi kuziva kuti vachasapotani. I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar nouyu Buttigieg. I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi paSuper Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. vaBiden vane zvinhu zvakati zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden, vange vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vange vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ini ndiri kuona sekuti vaSanders ndo vachabudirira, even though pachizoita havo utongwa huchazoitika mupamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavhotazi here.